tsone makomba vachere haunga wire kumbira mweya vasisiketsa iyo mari vakutungamire uriwe nyasha haubatike zvavanoronga hazvibudirire vachazvibona asi havangazvitye anovadiwa newe hanga pore because